Ndatiche kutanga kuwanda kwe mabato hakuna kuipa. Vanhu vanokwanisa kufome mabato awo akawandisa sezvakaita kunana Nigeria nekune dzimwe nyika dzepasi rineri. Mapato anogona kunge akawanda. Asi chakanyaya kukosha kuti pati yenyu inoita sei kuti ikwanise kunge ine rutsigiro rwokunge iri pamberi. Saka nyaya yekuwanda kwemabato is not a problem. Problem iri panyaya yekuti kana munogona kuwanda musiri organized. Saka kuwanda kwemapato hatingatipi inyaya yakanyaya kuipa mani. Asi chinongodiwa ngechekuti mabato iwo anogona kushandira pamwe chete ndokunge vaine mavalues akafanana.
Vachiwasa, munoti iwo nenyaya yekuwanda kwemapato ezvematongerwo enyika anopikisa muZimbabwe?
Ndinozvikona, ndingavatora zvese mumuromo mangu. Chandingangoda kutsigira ndechekuti isusu NCA ndoreason tisingakwanisi kuti vaya vazotaurwa zvokunzi kwanzi takawanda kudaro madii ngobatana imimi mungoita bato 1 mubvise zanupiefu. Chinozotinesa ndechekuti zvangataurwa izvozvo kwokupedzisa zvangataurwa zvemavalues. Isusu semusangano weNCA donzo redu nderekuti mutemo uripo uri mubumbiro idzvaro mutemo new constitution mitemo yakashata ndo mitemo inotadza nezanupiefu kuti irambe iri pachigaba. Tikatazoona kuti vazhinji venguma opposite political parties dzero mukafika ibva mukafunga vatungamiriri vayo ndivo vanhu vakanyora bumbiro romutemo riripo. Saka ndozotinetsa isu NCA kuti kunyange chero tikada kutoshandira mamwe political parties hapatori napolitical party yatingashanda nayo pari zvino, nekuti hapana political party yatombonzwawo ichitaurawo zvokuti chakashata inyu konsheni yenyu. Chatotoona njetivo vanenge vachitopembedza konsheni yacheripo kuti aiwa yakanaka yakadai zanupiefu ndo isiri kuita zvakati. Asi zviri pachena kwatiri tikatasa bumbiro romutemo rakaitwa painglesi government ndivo riri kuita kuti zanupiefu iramba ichidzvanyira vana vezimbabwe.
Vamuchauraya muri kuzvinzwira, vamwe vatotaura kuti havakwanisi kubatana nemamwe mapato, asi imi muri kukurudzira nyaya dzekuti mapato ashande pamwe tichiona sezvakaita kodhi yamakabatai.
Ya, tiri kuona sekunge maonero awo. Chendingade kuti ndingovati korektei mbijana inyaya yekuti bumbiro riripo papa rakanyorwa ngemapato mazhinji, vamwe vacho vanga vari muinclusive government vanosanganisirawo isusu tanga tiri muinclusive government. Chendingade kuti vateereri vaziye ndechekuti patakanyora bumbiro riripo izvozvizvi takanyora riine mutemo wakanyatsonaka chaiko unobvumidze free and fair election wokuti zanupiefu inokwanisa kubviswa. Asi chakatadzise kuti mitemo itwe aligned. Murume uya anozi Jealous Mawariri unotsigira unova mutauriri wepati yava Joyce Mujuru ndiye akamhanye kukoti kuti maelections akurumidze kuitwa before the alignment of the laws. Ndokusaka tiine problem iyo. But bumbiro taizvo ranga rakwenenzerwe zvakanaka. The only coalition so far iri muZimbabwe inonzi CORD. Zvimwe zvemuri kutaura izvo haisiri coalition, yanga iri nyaya yekudimande maelectoral reforms. Hazvina chekuita nemubatanidzwa kuende kumaelections. Saka so far the only coalition iripo muZimbabwe inonzi CORD. Izve muri kutaura izvi ma groups ekushanda towards a certain agenda isina chekuita nemaelections.
Vachivasa, bato renyu rinenge richizobudirira here riri roga musarudzo dzekuti munge muchibvisa utongi hwezanupiefu?
Awa, isusu NCA tatova redi pasarudzo ya 2018.
Vamuchauraya, kune vamwewo vari kupa yambiro munyaya idzo dzemibatanidzwa yekushanda pamwe iyi.
Chendodo kuzivisa vateereri ndechekuti rume rimwe harikombi churu, chara chimwe hachitswanyinda. Tikabatana tinobvisa zanupiefu.
Mashoko ayo Vachivasa.
Ndizvozvo zvakangofanawo nokuti ndevazhinji hazvina marise. Avo chero vakaungana vakawanda sei, pfungwa dzavo takuvadzitaa kudziziva. Pfungwa dzavo hadzina kusiyana nedzazanupiefu.